vata kuranda iita tienda kuelection kuti vanhu ava vaida kuti avoida election vaida kuti become ground vakatanga vaita zvekuuraiva masaya vakapedza vaona kuti ground ravo harina kumira mushure vanhu vanoezano vakatitsagira nyaya dzekufurema zvandikataura kuti vakatiita tapwanya mota pamwe pacho zvikanzi tarova munhu kunhamo kwavamasaya so vadaro vakanovhurisa madhokets so vavaireva mai ndezvekuti madhokets iwa aita kuti mapurisa ondisunga waronga urongo wandikanzwa nevanhu vakandiudza vemukati so inini semunhu wemutemo takataura nemagweta edu magweta akati advisa no ngatiti election topedza tapedza election tienda kumataredzi mhosva so sekudaro takaita saizvozvo tikaenda kumataredzi mhosva kwandaenda nhasi nezviro ndakaenda kumapurisa nezviro musemuvhuro nhasi chipiri ndikaenda kudaredzi mhosva ndiri pakati peusungwa ndabva kuloendoda so ndasvika kumataredzi mhosva mapurisa atarisa mapepa nemagwaro manyorero anga akaita nyaya dzekunyeba nyaya dzisina umbo dzinooneka that's why wazondipa free bail randidzoka zvakare kudare edzimhosva musi wa 23 August after mushure mekunge watarisa nekuongorora kuti mhaka idzi kutaurwa hapana mhaka izvino vaona kuti no maelection acho akapfuura zvaitaurwa zvazvainge dziri zvekugotswa turo inyaya dzekugadzira kuda kubudisa muground nekuti zano yaida city at all cost its either kuti ipinza mujeri kana kuti uraya vanhu chaiko so ndo dambudziko ratakaita maelection apfuura
saka imimatambira sei chiitwo ichi nematsanangurira amuri kuita tichiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwidza musarudzo
wajonga muno munyika hamuna mutemo muzimbabwe yangu vari banana republic muno hamuna mutemo taifunga kuti inyika asi pane ongororo netsvakurudzo iri kutoitwa kuti toita kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamuna angagwara vanenge vachiti havo washandi vemupurazi vanenge vachingonzi ivoibva apa yoenda apa nokuti hamuna mutemo munyika saka tiri kufungidzira izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye taifunga kuti zimbabwe inyika ine mutemo nemataredzi mhosva vanhu vakuita vachitevedzera mutemo but ongororo netsvakurudzo iri kunzi tinenge titori mupurazi remunhu